manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Ngana sakare maniro anasi uri musi wechipiri chivabu 25 2021. Makateerera ku studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varauraya vari vakauya vakafutira vakavhara tsime iroro vakavaka kerenge pamusoro vachiti atsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafala muka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Chiumbwa chemucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare mushure memakore zana nemakumi maviri nematatu vafa. Varairidzi vakawanda vanotadza kutambira mari dzavo mwedzi uno hurumende ichiti inobhadhara chete vari kuenda kumabasa.
Afrika ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere, asi zvese izvazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Nyika dzemuAfrika dzinocherechedza zuva reAfrica Day zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chiumbwa chine mucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vemapato anopikisa vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda. Thomas Iripasi anotipa nyaya inotevera.
Taura pakufarurwa kwechiumbwa ichi kwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi pasingatevedzerwe zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukano wekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rushande nesimba kuitira kusimudzira upfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvambuya nehanda.
Mukaona pane miti yakachengetwa pane kereke iripo chechiripo iyo makare kare nenaenda vachirwa navavuyi vasina mabvi ndopa vaivuya papa pane tsime ravo nomuti wavaigara pamvuri vachimwa mvura. Varauraya vari vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakavaka kereke pamusoro vachiti atsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafala muka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vati chivakwa chambuya nehanda chaparurwa nhasi ichi chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Munoziva imi kuti kusununguka kwakaita nyika ino kwakatanga kubva muchimurenga chokutanga vanambuya nehanda vachikokorodza mhomho yose madzishe vana vomuZimbabwe kuti varwise vauyi vanova varungu vangava vauya kuzopamba nyika ino. Pakatora makore akawanda kwazvo kuchizoya chimurenga chechipiri zvamunoziva imi kuti mbuya nehanda vakataura ivo nomuromo wavo zvikanzikwa chero kunyange navarungu vakavanzwa kuti nyika ino ichasununguka zvekare mabondo avo mabhonzo avo achamuka zvosunungura nyika ino iyi zvinova zvakaitika. Zvichizosaka kuti nyika yedu ive nekuzvitonga kuzere muna 1980.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shlashwayo vati oruremekedzo rukuru rwanga ruchifanirwa kupiwa mbuya nehanda kuve neutongi wejekerere munyika.
Inyaya yekubatwa kwevana veZimbabwe zvakaenderana nekuita kuti upfumi hunge hwakapararira kuvana veZimbabwe vese zvakaenderana. pasina kutyisidzirana, pasina kurovana, pasina kurayana, pasina kupisirana dzimba. Ndoremekezo watotarisira kunge ringe richipihwa kuti zvinhu zvakarwira, zvinhu zvakafira zvinge zvichionekera, zvinge zvichioneka kumunhu wese weZimbabwe. Asi izvi zvakuitika kuti uremekezo rwakupuwa chete kana vanhu vakuda kutsvaka nzira yekubana yo mari yekuisa mastatue munozi akaiswa akasiyana siyana mamwe aya ekuti vanga vaitarisa kuti mbuya nehanda here kana tavasi aiuswa mufananidzo wembuya nehanda vachiita zveutsotsi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mbuya nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel nguva yachaparurwa ina kuringana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vati mari yashandiswa nehurumende pabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzeutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Mukatarisa nekuti kuAmerica kune Statue of Liberty iriko, mukatarisa kuFrance Statue of Liberty iriko, even kana Statue ya Mandela kuLondon iriko, hapana chitsva. Uyezve chechipiri chatinofanira kuziva isu semusangano nevana veZimbabwe ndechekuti Statue yambuya nehanda kana kuti mbuya nehanda vengi vasina kadhi reZANUPF, mbuya nehanda vengi vasiri veZANUPF. Saka chirongwa ichi ndikona chirongwa chakanaka chekuti tisangarire magamba edu ehondo yerusununguko yechimurenga chekutanga. Asi zvazvaita ndezvekuti iko zvezvi mukatasa mamiriro akaita upfumi hwenyika dai mari yestatue iyi yamboiswa paside yanogadzira road kana kuti yekwachenda mbuya uko yaane almost 30 years or 40 years after independence isati yagadzirwa. Kana yombuya nehanda nhasi wakamuka wakaenda kwachenda mbuya awarasiki nekuti nzira iyoyo wakangosiya yakadaro.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo vachiti mhara haina kukosha pazvinhu zvakadai. Vamunangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro wambuya nehanda ridzoswe kubva kuEngland. Mbuya nehanda charwe nyakasikana avo vaive svikiro rerudzi rwezezuru vakashanda zvakasimba mukuronga chimurenga chekutanga chekuramba kupambwa neBritish South Africa Company ichitungamirwa nasisu John Rhodes kutanga muna 1889 hondo iyi ikazotsviriridza muna 1896 na 1897 vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti asi vakasiya vataura kuti mapfupa angu achamuka. Mushure mekuparura mucherechedzo wambuya nehanda vamunangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopiwa mamwe madzishe motokari idzi vachiti madzishe anofanira kuchengetwa vachiti mukuru mukuru hangaigare pfunde. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndiri Thomas ndiri pano.
Vezvematongerwo enyika vari kuita maonero akasiyana pamusoro pezvinoreva zuva reAfrica Day. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevatori venhau mukucherechedza zuva reAfrica Day muBulawayo nhasi, nhengo yePolitbureau yeZANUPF retired Colonel Chinga Dube vati zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richeuchidza vanhu nhoroondo yakafamba nenyika dzemuAfrica mukuwana kuzvitonga. Vadhuve vabvuma kuti nyika dzemuAfrica dzine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira hondo dziri kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira utongi hweumbimbi ndoga, huori, pamwe nekutambura kweveruzhinji. Asi vati zviri nani kuti nyika dzemuAfrica dzisangane nematambudziko aya dzine kuzvitonga.
Africa dziri kuenda mberi. Ndoziva yanga yatsvinyirirwa kwenguva yakawanda asi kuzvitonga uku kwakatipa masimba ekuti tishande tese. Ndobvuma kuti maproblemu tinawo asi tichienda mberi achapera. Kuna vana vari kuzarwa nhasi pachava vane zvimefungwa izvozvofura zvetu zvichaitaka.
Nhengo yeZANUPF Central Committee uye vakambove mumiriri wemupopo mamudariri reparamende vaJoseph Chuma vatsinhira izvi vakati kune vanhu vanoda kutarisa zvakaipa chete zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica vasingatarise zvakanaka. Vatiwo matambudziko akawanda ari munyika dzemuAfrica ari kuunzwa nekuda kwekuti nyika dzekumadokero dzinoda kuti vanhu vemuAfrica vasabatane.
Vaimbotitonga kare macolonialist vanoda kuisa pfungwa idzodzo mukati medu vechiti divider isusu sevana veAfrica. Votiita kuti titarisane sekunge hatigone kuti tizvitonge isu. Nyambisi dzanyaya iripo ndekuti ivo vanoda kuti varambe vari pamusoro pedu vechitora upfumi hwedu isusu tichingoramba chingogwisana chete. Saka ma instabilities ati kutara ayati kona ajitika munu muafrika mungamani nato matari sisa ano winzo anewa ni uwaya wechi ya kuno kuwechita kuti susu tisawirane tulambiti jikungwa
mutauri webato we MDCT ba witness tuwe vati batu rao runo pokana newa noti zware Africa Day arina kukosha vachiti zisnenye matambuzi kwa katar sana ninyika zakawanda zemu Africa batu rao runo kweshe sarusu nunguko pamwene kubatana kwenyika izi
pane zakawanda zisiri kufamba ne gwara munyika yedu ya Afrika asi izo zvazvingatitadzise kuti tipemberere kuti sevana veAfrica takabatana tichitarisana ne machallenges esati nawo tichabudirira
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Vakiliford Shachwayo vati bato ravo rinoshushikana zvikuru nekuti nyika dzakawanda muAfrica dziri kurasa gwara revatungamiri vakare vakaita sana Kwame Nkrumah vekuGhana avo vaikoshesa utongi hwejekerere nezvidozve vanhu vati kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dzine matambudziko anosanganisira utongi hweumbimbi ndoga nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vane tarisiro yekuti matambudziko aya achapera
izvi zvevamwe vanopepesheka nokupembereka nekuda masimba stereki vaakuda kuita nyaya dictatorship nekutyora kodzero dzevanhu corruption nenyaya yekusaremekedza vanhu munyika dzemuAfrica zvinhu zvinopfuura nekuti hapana mususikasviki munozva ivhe nyika dzemuAfrica dzese dzanziri pasi peutongi hwoudzvanyiriri hwevachena asi zvakatopfuura zvichasvika pakuguma nekuti vana veAfrica vese vachasimuka
mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvematongerwo enyika udiriro nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vasimbarashe matarusi vati kunyange hazvo chiri chokwadi chekuti veruzhinji muAfrica vakatarisana nematambudziko makukutu vanhu havafanirwe kurasa tariro yekuti ramangwana richave rakanaka
vanhu vakawanda vari patsekwende vari parumananzombi vari kushishikana nezvinhu zvakawanda zviri kuitika muAfrica zvinhu izvi zvinoita kuti munhu dzimwe nguva ati pamwe dai ndandisina kuzvarwa muAfrica asi hatingati pese patasangana nematambudziko tinotiza tinofanira kuzoita pachirungu yatinoti hope nekuti chakanakira kuva nehope orotariro inyaya yekuti tinokwanisa kuchiita zvinhu zvedu izvozvo kuita simba rekubvunza kuti zvinhu zvigadzirike nekuti kana tikaramba takamira kunze zvinhu izvi hazvigadzirike zvega kana tisina tariro tinenge tazvisiyira kuvanhu nguva vakaita kuti zvinhu zvacho zvisvike pazviri izvozvo
zuva reAfrica Day rinocherechedzwa nenyika dzemuAfrica musi wa25 May gore rega rega sezva rakaumbwa mubatanidzwa weorganization of African Unity sangano iri rakashanda zvakasimba kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziwane kuzvitonga kubva kuudzvanyiriro hwevachena uye rave kuzivikanwa nezita rekuti African Union richibatanidza nyika dzemuAfrica dzose mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Panguva iyo vakaremara vakawanda vari kushaya cheuviri nepamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika mumwe wavo anogara kuWaterfalls ari kugadzira simende nekunamisa mataira anoshandiswa pakuvaka dzimba kuitira kuti ararame. Safari njema anotipanya inotevera.
Va Brian Sitole, avo vanoshandisa wheelchair, vanogadzira semende yekunamisa mataira ekumadziro nepauriri Pemba, vachishandisa hunyanzvi hwavakadzidzira kuHarare Institute of Technology. Va Sitole vanoti, vanoshandisa ivhu nematombo erudzi rwegranite, akakuiwa, izvo vanosanganisa nemushonga wekunamisa pakugadzira semende yavo.
Matomba emugoma aya pane vari kugadzira ma window sills achaya ma tombstone aya ndo vanondipa ivhura cheiroro then ndososanganisa nezvandosanganisa nazvo ndichigadzira iyo tile adhesive plus the bonding compound yachinonama futi iyoyo ndiregadzira ne granite stone iyoyo.
Vasitole avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa vanoti pamwedzi pega pega vanokwanisa kugadzira masaga esemende anodarika gumi. Vanoti semende yavo ine simba kudarika inogadzirwa nemakambani makuru.
Ye granite stone is stronger than that one inongoiswa top cell chet. Then grout yacho again inogadzira ne granite stone iyoyo inovoida kuti mvura isapenetrate ichienda pasi pematiles because anozokwatanuka zvakare.
mudzimai wavo amai nomusasitole vanovapa rutsigiro rukuru pakugadzira semende yemataira iyi.
Kusanganisa sometimes even my tools tete sina, I use my own hands kuti ndimixe. Even simba vana simba semunhu anenge ari pauche kuti vakwanise kusimudza zvinhu zvinorema. Nekusona zvese kuti zvinhu zvedu zvizobudikira zvese zvitonzi tapedza.
Mumwe weavo vakashandisa simende inogadzirwa navasitole, amai Gladys Chibongo dzeve kuwaterfalls vanoti vakaifarira zvikuru.
Chakanakira taila adhesivu yamisi sitore ndechekuti inogadzirwa negranite stone. Kasiyana nedzimwe dzose dzinogadzirwa nekuti vanoshandisa topsoil. Saka sisi ndakaishandisa handina kana problem nayo.
Vasitole vanoti dambudziko ravakatarisana naro nderekuti havawani mari yakawanda pamwedzi nepamusana pekuti vanhu vakawanda vasati vava kuziva nezvebhizinesi ravo. Vanotiwo pamari shoma yavanowana ndipo panobva mari yekutenga zvikwanisiro zvepabasa ravo nemari yechikafu. Asi muridzi wekambani yeFork Foundation, iyo inopa dzidziso kune vechidiki kuti vazvimiririre mune zveupfumi, vaGraham Makwarimba vanoti vasitole vanofanira kushandisa masaisai esocial media pakushambadza bhizimusi ravo.
Ngave nemacustomer kana 50 years vachinyatsotaura kuti zvakanaka nekuda kwebusiness rake, ochienda padore bank rinopa mari achikumbira kuti akuda mari yekuimprova business rake. Even mainvestor, ndisati ndamboona investor anonge achingoti you have a good idea, ndoda kukupa mari. Mainvestor anotanga achikuya achitaura kuti okay, pane taona zvinhu zvauri kuita zvakanaka.
Gurukota rezvekugarisana kwakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakaremara vane mabhizimusi achiri kusimukira vanokwanisa kuwana rutsigiro rwemari inosvika mazana mana emadhora ekuAmerica kubva kuhomwe yakaiswa parutivi nebazi ravo.
Vese vanorarama neurema vari mukana wekuaplaya kudepartment redu redisability affairs, panofanira kunge paine maforms ari kumadistricts edu nyika yose anoita kuti munhu akwanise kuapplya mari iyoyo kuti vabatsirike pakuita masmall businesses.
Vasitole vanoti vakawana mari ine chitsama vanogona kutsvaga vamwe vashandi vekuti vavabatsire kuitira kuti vakwanise kugadzira mataira akawanda. Izvo zvinoita kuti vawane mari ine musoro, business ravo rokura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vava zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 38,696. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvasiya vafa vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu, kana kuti 1,586. Hurumende inoti yakabaya nezuro vanhu nhomba yekutanga yeCOVID-19 vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe, kana kuti 1,139. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 633,635. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi munyika yose, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuenderera mberi kwemhirizhonga kumaruwa muNigeria pamwe nekudzikira kwekuchengetwa kweupenyu hwevanhu zviri kupa mukana wekusimbaradza vanhu vanoda kubatsanura nyika iyi. Vamwe vanhu varikuda kuti Nigeria ipatsanurwe, vanhu vanozviti vanatanga kugara mudunhu rebiafra. Vanhu ava vakavamba kuzvipatsanura kubva kuNigeria makore makumi mashanu apfuura. Apo pasara mwedzi iri pasi pemiviri urongwa hwemitambo yeOlympic Games kuti huitwe kuJapan, varongi vemakwikwi eTokyo Olympics vakatambira mashoko asiri kufadza zvichitevera chisungo chakaitwa nehurumende yemuAmerica chekurambidza zvarwa zvayo kuenda kuJapan nepamusana peuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika rakaisa chiziviso chepamusoro-soro chelevel 4 richiti Japan iri kuita chinono kubaya vanhu vayo nhomba uye mitemo yayo inoomesera vanhu vanobva kuAmerica kushanyira nyika iyi. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira tsika nemagariro nechinangwa chekuwaka waro weAfrica inodiwa nevatema vose. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chido chemumwe akatungamirira kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union vaive mutungamiri wenyika yeGhana Mushakabvu Kwame Nkrumah chekuti Africa ibatane mukusimudzira upfumi hwayo achizozadzikiswe kana pasina utongo hwejekerere nekurwisa uori uye utungamiri une njere sedza Solomon. Ko, chii chaizvo chinoda kuitwa neZimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzisave nyika dzekuramba dzichipema? Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti kunyange Africa iri kupemberera pachine rwendo rurefu nekuti
tinenge tichicelebrata kuti tane political independence kuzvitonga kuzere seAfrica. Takufanira kuenda pachinanho chekuva neindependence panyaya dzezveupfumi yatinoti means of production. Ikuona kuti means of production dzamumaoko evatema. Kana chichava zvemeans of production tukutaura nyaya dzinotangira pavhu poenda pamanatural resources akaita sana ngoda gold zvinova izvo zvinoti munhu ati akabata upfumi hwenyika. Uyezve tinonge tichirwira kakawanda kuti dai takwanisa kupiwawo access kuma markets kuti wane foreign currency enyika dzekunze. Asi patinenge tichirasika ndepekuti Africa pachezvayo it's a big market. The market ine more than 1 billion vanhu. Tinoona kuti DRC is a big market. Yekuti Zimbabwe ikangofokasa chete pakuti tikuproducer madomasi, mazai, oma chickens tichienda kuDRC. It's a big market yekuti atipedzi.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Infrastructure yedu inofanira kuti ivandudzwe iite zviri nani pane zvairi. Infrastructure inosanganisira migwagwa. Chimwe chinofanira kutariswa inyaya yemadhemu acho anofanira kuva ari madhemu akakwana ekuti vanhu vazoshaya mvura nguva dzatinosangana nemadrought. Tozotarisawo imwe infrastructure yakafanana nemafambisirwo emashoko nenhare. Izvozvo zvinoda kugadzirisika nekuti nhare dzedu atsunya tsopamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzaunonzwa kuchinzi hakuna network kana kuti network yacho iriko asi kana uchitaura nemunhu hamunzwa nani.
Vatiwo
tinofanirwa kutarisa kuti chii chiri kukonzeresa huori toenda pamudzi wacho chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
Africa ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachitiwo Africa haifaniri kurarama nezvikwereti.
Mienzaniso wandingapa ndewekuti nyika yeNigeria haifaniri kuunza mafuta edzimota kubva kune dzimwe nyika iyo ichichera oiri munyika mayo. Zvimwe chetezvo Zimbabwe yogadzirawo midzanga yefodya kubva kufodya inotengeswa ari mashizha kunyika dzekunze. Chekupedzisira kugadzirisa zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vemuAfrica nevekunzewo vedzimwe nyika vanounza mari muAfrica vatengese vakafara uye vachibhadhara mari dzemutero yese yemunyika imomo zvizere kuitira kuti hurumende dzemuAfrica dziwane mari yakakwana kuti dzikwanise kuva dzinobudiririsa nyika dzavo pasina kuda kuzoenda kunze kunotsvaka zvikwereti kana mari dzimwe dzekunze dzinonetsa pakuzobhadhara.
Dzimwe nyanzvi nyadze zveupfumi dzinotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye, dzichiti Africa ichanyanya kudzokera kumashure munyadze zveupfumi nekudawo kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kunonoka kuwana nhomba yekurapa chirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica uye vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nevasere zvine zviuru mazana manomwe kana kuti 128,700 vafa nechirwere ichi muAfrica. Vechidiki vanoti zuva reAfrica Day izuva rakakosha zvikuru nekuti rinoita kuti varangarire kwavakabva pamwe nekucherechedza tsika nemagariro evanhu vemuAfrica. Asi vechidiki ava vari kukurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzitore mukana uyu kushanda pamwe chete mukupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki muAfrica yose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Owe weStudio 7 abata mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valuepod Munende kuti tinzwe maonero avo.
Nguva maitika zuva iri rachifana kuva riri zuva rakakosha zvikuru kunesu vechidiki vakapotsa hondo dzerisununguko dzakarwiwa nevakapfuura nevamwe vachiriko.
Vamunende, mukucherechedza zuva iri sangano reAfrican Union gore rino vari kuda kukoshesa vanoita mabasa emitambo time gore rino inenge iri pasedingindira richiti Arts, Culture and Heritage, Levers for Building the Africa We Want. Theme iyi munoiona sei?
Ndisina kujerera vanhu vanoita zvemitambo izvi. Africa ine nhamo hurusa kudarika zvemitambo izvi. Vanhu vechidiki vezera rangu iri vari kuda mabasa, vari kuda utongi husina udzvinyiriri, vari kudawo mikana. Vemutambo tinovakukoshesa zvisingaiti, nyaya ndivo vanhu vanochengetedza mararamiro edu, culture. Asi tiri kuti patiri panapa hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubatana dzobvumirana kuti susu kuti vanhu vedu vasafe nezhara kuti vazonakirwa nemitambo iyi vazoitevera vanofanira kuva vakaguta. Nyika idzi ngadzibatane dziti Zambia inene mune kopa chakuodha kwamuri, tichiodha kwamuri vanhu vedu vanodhilawo nezvekopa chivatsvakiraiwo mabasa. Vanhu ngavatsvakirane mabasa muno muAfrica.
Kune vamwewo vanozoti vanoita mabasa zvemitambo zvitori basa pachezvaro, uyezve vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichitarisa zviri kuitika kuna ana South Africa uko, kune vanhu vakawanda vanoita mabasa zvemitambo vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Chinozotadzisa vanhu kuti vaite zvakafanana kuZimbabwe chii?
Apa takupinda mune yatinoti media economics, tinotaura chinhu chakadai so manumbers. Ukatarira kuAmerica as an example, kuWashington ndikakubvunza maradio station ari muWashington, M Washington chat 01 yaKanye West ikaridzwa pamaradio station ari 100. There is a particular amount of money yavanobhadhara kuna Kanye West. It's always about manamba. Muno muZimbabwe tovatati isusu tine maradio station 6. Macheso obudisa nziyo, Japres obudisa nziyo, Wikiti obudisa nziyo. Manumbers emuZimbabwe ndiko kumwe kunodonhedzera vanoita zvemitambo muno muAfrica.
Tichipete edu hurukuru edu vamunhende, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki?
Zora ngatirirangarirei, asi kurirangarira kwedu ngatirirangarirei tichiburitsa zvatinoshuvirawo kuti Africa yedu iwe. Tinoshuvirawo kuti munhu achidzidza kana asingakwanisi kutangawo bhizimusi rake anokwanisawo kuwana basa kumabhizimusi agara ariko.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valuepod Munhende vachitaura naMike Owe Studio 7 vari parunare muHarare.
Kwazwai, vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya yekuparara kwechirwere cheCOVID-19 munyika, uye chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Hurukuro iyi iri kuitika panguva iyo dhorobha reKwekwe radzokera pachirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwekuwanikwa kwemhando yechirwere cheCOVID-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day, iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union. Mune Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mupinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani sibukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 25 Nkwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
shall rise and their present and the future generations must correctly conceptualize that the first generation that we are handling.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sokubanzwa ngelitshe esikambuya nehanda phansi kwemicimbi yokunanza usuku lwe-Africa Day lamuhla eHarare.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage, solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high, that of Ubuntu.
Ele South Africa namhlanje linanze ilanga le-Africa Day ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 281,286 asebehlatshwa ijekiseni yesibili, kubika ugatsha lwezempilakahle. Embikweni wethulwe yilolu gatsha, inani lababanjwe bele coronavirus kusukela ngombimbitho nyakenye selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,696, labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,586. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sikambuya nehanda esabazwa ngelitshe enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kwenziwe namhlanje emkhosini wokunanza ilanga lenkululeko yamazwe abensundu ele-Africa Day. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa kugiywa emkhosini wokuphawulwa kwesithombe sikambuya nehanda yena wabulawa ngabamhlophe ekungeneni kwabo bezohuquluzwa umnotho weZimbabwe lokubusa abensundu ngocuku loncindezelo. UNehanda ubikwa lapho esebulawa wafunga ukuba amathambo akhe azavuka, okuyinto umongameli Mnangagwa athi yenzakele namhlanje lapho isithombe sakhe esaqala ukubunjwa nyakenye simisenzinini yedolobho leHarare lapho kuhlangana khona umgwaqo uSamora Machel loJulius Nyerere. Umongameli umchaza njengomama wayelesibindi sokumelana labamhlophe elwela amalungelo abensundu esithi kumele uzulu weZimbabwe afunde umzekeliso wakhe omuhle.
Mafuka angu achamuka, my bones shall rise and every then
Amatambo ami azavuka ngempela asevukile izizalwane zethu zakhathesi lezi zavuya kusasa kumele zikutsho lokho kwathiwa ngumbuya nehanda ukuvikela inkululeko eselizweni lethu kumele kuqhubeke.
Territorial integrity and the dignity of our people must vigilantly pursue.
Umnangagwa uqhubeke sithi uhulumende uzakwenza kusemandleni akhe ukuba athathe amathambo kanehanda asengilandi esithi lokhu kuyindlela yokulondoloza amasiko elizweni lobuntu base-Afrika. Umnangagwa uthi leZimbabwe lizimisele ukwethemba amazwe awezikazi le-Afrika esikhathini sobunzima ngoba uhulumende wakhe uyakwazi mzwele ukuthi amazwe alelizwekazi yiwo azimisele ukuma leZimbabwe. Kodwa wakhokhela elinye ibandla eliphikisayo ele-Ideas Party of Democracy IPD umnumzana Herbert Chamuka usole kakhulu indlela uNehanda asetshenziswa ngayo ukuba iZANU-PF ithole usekelo.
Umbuya Nehanda isitori sakhe or ihistory yakhe iright nathi siyayamkela, but amathambo kambuya Nehanda siyawabona sonke ukuthi avukele ecaleni eliyi-1 leZANU-PF because iZANU-PF idla nokuthi ma ikankasa idinga usekelo ithi umbuya Nehanda losekrukagubi yibo abayincedisa ukuthi bawine ama-elections.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Felix Mafa, umsekelo wesikhulume se-MDC Alliance, yena othe ilanga le-Africa Day kanti selasisindo kungenxa yabasembusweni abagcwele uncindezelo izwekazi lonke.
I-Afrika ilizwe lethu thina abansundu, kodwa ikhontinenti le ilomnyama ngoba ibuswa izigelekeqe besekela i-genocide.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Witness Duyo ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora othi i-Afrika lizwekazi elithembisayo kwezentuthuko.
Lilanga esiliqakathekisa kakhulu ngoba ngelinye lamalanga elitshengisa impumela eyenziwa ngabantwana be-Afrika ngomva kokubambana kubunjwa i-Organization of African Unity.
Kodwa uChamuka uthi leli zwekazi lilakho ukuthuthuka xa inkokheli ngamanyana ishiyane lobandlululo.
I-Afrika ayikabambana, i-Afrika ayikasebenzisana, i-direction yamazwe ethu ayihambelana.
Usuku lwe-Africa Day luthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 25 Nkwenkwezi, okulilanga lapho kwabunjwa khona inhlanganiso yomanyano wamazwe awezikazi labensundu owawubizwa ngaleso sikhathi ukuthi yi-Organization of African Union OAU ngenjongo yokumanyanisa abensundu ukuthi babelane lombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetsheya anjengeBrithani, France, Portugal namanye. Inhlanganiso yagcina ke sigugule ibizo ngemva kokuba amazwe wonke awezikazi leli esethole inkululeko isibizwa ngokuthi yi-African Union AU. Imele isitho 7 iseHarare ngumlondolozi lo.
Kunjalo nje kobulawayo uZulu unanze ilanga le-Africa Day esipha imbono ehlukeneyo ngokuhlonitshwa kwelanga leli. Ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lohlupho lobhubhane lwe-COVID-19 osolutshaye lwabhidliza umnotho emazweni amaningi awezwekazi leli lomhlaba jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zingagqize qhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga le-Africa Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo. U-retired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobu-Afrika babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile.
Kuzalunga kodwa ke njengoba sisitsho namhla sithakazelile ilanga lika-Afrika wonke. I-Afrika ila lenhlupho ezithiyeneyo kodwa ke ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balitshona elibanika isikhathi sokuphumula.
Ya, mina ngokubona kwami bona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza nokuthi behlale ezindlini bahlala besezana ezindlini akula nto ababeyihlalela ezindlini. So ngokubona kwami bona ngani hayi abantu abalanto zokwenza vele abalamali suba bedinga imali.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezabakhona khona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazo wegugurahundi.
Labafo wethu, labana wethu, labazali abaqitshelwa khona lapha ebhalagwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasizo sizathu sokulwa ngezombangazwe sesibuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile.
Omlela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthi i-Africa Day ayisela sisindo ngoba kunengi okudinga ukulungisiswa.
Ayincedile ukuthi ebantwini nxa kungazange kwahlonitshwa amalungelo abantu ngokuba i-Africa ekhululekileyo yiyo eyayilwelwa ngabantu. Ayisiyo Africa yokubumbana kuphela yokuhlangana kwabantu kodwa i-Africa e-democratic, i-Africa eyakhelwe ku-rule of law. Kodwa sibona ama-elections abanjwa ngendlela engafanelanga amalungelo abantu kayahlonitshwa. On this Africa Day okuqakathekileyo kumele bazikhomithe to overthrow every dictatorship that is in the continent.
Amazwe awezwekazi labensundu ele-Africa ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unity i-OAU ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union i-AU. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Us Culture and Heritage Leave Us for Building in Africa We Want. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetsheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu besutha bona labangane babo lezihlobo abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lwe-Africa Day ele-South Africa lamhlanje linanze leli langa ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu nesiphepho u-cyclone Idai eyenzeke ngomnyaka ka-2019. UThuso Khumalo we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Ekhuluma ngesikhathi esipha umongameli Emmerson Mnangagwa uncedo lwempuphu le emaofisini akhe eHarare lamhlanje, umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Pandor uthe isenzo selizwe lakhe lesi sitshengisa ubudlelwano obukhulu phakathi bamazwe la omabili.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage.
Singabantu banye njalo siphila sonke ezintweni eziningi.
It's solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Isikhulume salolukatsha uMnumzana Clayson Munyela uthe ngesikhathi isiphepho se-cyclone Idai sisanda kuhlasela abantu eZimbabwe, uhulumende wacela usizo ele-South Africa lathembisa ukuxhasa ngosizo olubiza izigidi ezingama-50 zamarandi 50 million rands. Uthi limpuphu ehanjiswe nguphathintambo Pandor eZimbabwe ingxenye yalesi sithembiso.
The first consignment of aid that South Africa is providing to the people of Zimbabwe.
Lolu ncedo lugoqela amasaka empuphu ama 12.5 kg azinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye
of maize meal to be distributed to affected families.
UMnumzana Munyela uthi bekufanele ukuthi kudala beluhambisile lolu ncedo kodwa kumemetheka kwe-coronavirus yikho kwamisa ukugqoqwa kwalolu sizo. Esemukela lolu ncedo umongameli Emmerson Mnangagwa uncomele South Africa ngokuba umakhelwane oqotho.
We are pleased to be receiving this donation especially today on the 25th May.
Siyathokoza ukuthola lolu ncedo ikakhulu ngaleli langa elokuqinisa ubudlelwano bethu e-Africa.
The successes of our collective fight against colonialism and
apartheid.
Usizo le South Africa lolu selomukelwe ngezandla zombili abamabandla zombusazwe awuZimbabwe kwele South Africa. Isikhulume sebandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi kuyancomeka lokho okwenziwe South Africa njalo kuyibufakazi bokudlelwana okuqinileyo phakathi kwamazwe la omabili. Uthi ukuphiwa kwalolu ncedo ngelanga le Africa Day kukhombisa khona ubuntu besintu nokuzwelana njengezalwane zezwekazi linye.
As the ZANU PF community in South Africa, we welcome this gesture and thank the South African government.
Siyabonga kakhulu lesi sipho esitshengisa ukubambana kwama-Afrika ngelanga le-Africa Day
of the cyclone. What a way of celebrating and commemorating African solidarity and unity in diversity on African Day.
Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Thasi Ndlovu, laye uthi njengebandla bayasibonga lesi sipho ngoba sisiwa ebantwini abasidinga kakhulu. Kodwa-ke umnumzana Ndlovu kutaza ukuthi lolu ncedo luphiwe abantu abaludingayo hathi labo abasekela ibandla lezanu PF njengalokhu okuhlala kusenzakala. Uthi-ke bona bafisa ukuthi lesi senzo se-South Africa sokusiza eZimbabwe sibonakale ezintweni zonke ezihluphayo elizweni.
Kubhekwe ezinye izinto ezinzima ezikhona eZimbabwe njengamanje. Sina eZimbabwe sine-leadership crisis. Besingathanda ukuthi bathumele ama-leader through i-SADC delegation or AU delegation iyozama ukuxazulula uduku elikhona i-problem, i-conflict ekhona eZimbabwe.
Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Kukhangelwe lokuthi olunye uncedo olusiseleyo lulandele maduze njengoba iSouth Africa ifuna ukuthi kusiya phela inyanga kampandula isisigcwalisile isithembiso sayo sokuphathisa abehlelwa ilezi sikhukhula. Melesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo, 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 mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-B-Connection esilethulela khonapha ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi idolobho leKwekwe selibekwe phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we-coronavirus osuhlasele ngolaka kwele-India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanza ngosuku lwe-Africa Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe-African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo ngo-8 p.m. khonapha ku-Studio 7 nakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Sikhangela indaba ezibhekane labasakhulayo.
Unobhala obona ngobudlelwano nebemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ufunge ukukhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancedise izakhamizi zaseGaza ngemva kwempi ebulalise abantu abaningi ikakhulu abantwana phakathi kwele-Israel nele-Palestine. Ukuze kwalanyulwa ngamazwe omhlaba akhuthaze amacele omabili ukubana abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Unobhala jikelele wedale labaphathi ntambo ele cabinethi kwele Japan uKatsunobu Kato uthi ukumiswa kwabantu bele Melika ukuya elizweni lakhe akuguxeli abadlali leziphathamandla zamaqembu emidlalo abazozophatheka emncintisweni oweTokyo Olympics leParalympics engaqhutshwanga nyakenye ngenxa yeCOVID-19 ezaqala kwele Japan ngontulikazi lonyaka. Osaphethe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kwele mali uKenelasim Goita uthi ugenqule umbuso kamongameli Ibrahim Babakar Keita ngenhloko yakahulumende yakhe ngoba kabazange bamnxuse lapho bekhetha abaphathi ntambo besephula isivumelane abasenzayo sokuphatha intambo zombuso okwesikhatshana. ukoita nguye ukekele umvukela ukugenqulwa kumbuso kaKeita ngoNcwabakazi nyakenye. Kufe abanye abantu abayisikhombisa engozini yokudubuka kodaka olubilayo eyevolcano ngaseDemocratic Republic of Congo, DRC, ngoMgqibelo. Osokukhweze inani lasebefile kule ingozi kwabedlula amashumi amathathu 32. Abanye babulewe yokuphefumula nje umoya otshisayo obangelwe yile ivolcano edolobheni eleGoma. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Nigeria batshengisele izolo bevala umgwaqo omkhulu ongena esigodleni salolelizwe iAbuja. Izakhamizi zalelo dolobho zikhala ngokuqansa kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kulumango. Inkamba yamapholisa yamatende ekadimiswe eGauraka engaphandle nje kwesigodlo idilizwe ngabakade betshengisela laba bagcina beyitshisa ngoba besithi kabenze umsebenzi wabo amapholisa lawa.
Gambe uhlelo lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa iNational Development Strategy luzaphumelela na? Ihlandla lakuqala lalolu hlelo lasungulwa ngomnyaka ka-2018 lujonge ukuvuselela umnotho welizwe ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 ilizwe libe selilezisebenzi ezihola imali ephakathi laphakathi okuthiwa yi-middle income ngesilungu. Ihlandla lesibili liphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngozibandlela kunalo umnyaka. Wacubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi nxa ulukhangele lolu hlelo lungathi lulomsobho kodwa inkinga iza kuba ekulufezeni.
Nxa ulubala babagande lukhanya luluhlelo oluhle kakhulu ekutheni alubana uhulumende lo uyaqinisa isandla sakhe. Bengibona ukuthi 2030 uyajefika impela abantu sebelempilo ezingcono kakhulu. Kodwa ke uduba ngokuthi uhulumende lo uyaxegisa kakhulu, usuka abambe kwezinye indawo axegile. Ngabe uyalinganisa yonke indawo uhulumendelo? Bembona sengathi istrategy yakhe leyi, iNational Development Strategy 1 leyi, ingancedisa kakhulu sibili ngoba ingaletha i-discipline, ingaletha ukuthi khona inkohlakalo iye phansi, ilethe kakhulu le confidence kwi-investment ezingabe zikhona, abantu abafuna ukuzoyenza investment ngisho labakhona ekhaya. Kathi ezikunje abantu esiphakathina kwamabhizimusi ikakhulukazi wonala asafufusayo amancane sithwele kanzima kakhulu ngoba la ma-licenses akhona ayadula kakhulu, lohulumende laye intengo yakho lokho eyikhweza engibona sengathi mina lokhu kuzagcina kubamba kakhulu inhlelo zakhe ukuthi athuthukise umnotholo.
Lokhu kugcizelelwe ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi inkohlakalo yiyo ezakwenza kube nzima ukufeza lolu hlelo.
Kube le mithetho eminingi, ama development plans amaningi kusukela kudala ayezanuphevu kungatshengiseli vele ukuthi kulento eguqukayo. I-National Development Strategy kayingeke isebenze kuhle ngenxa yokuthi singase sikhangele i-corruption ekhona, esithi ngesikhiwa i-hemorrhage. Kunezimali eziningi, ama-billions ezimali aphumayo kuleli lizwe angela muntu o-accountayo. Siyazi ukuthi igolide liyaphunyiswa, i-diamond akuphumanga lutho. Ama-public tenders e-infrastructure anikwa abantu abangaqondanga, ukwenza ukuthi kungene izimali eziningi ezifane zilungiseke. Hhatshi akula development engenzakala. Singaze sinanzekele futhi kule singathi ngesikhiwa i-high political risk, i-perceived risk. Kuyenza ukuthi i-capital iyethuke, abantu abangenisa izimali nge-foreign direct investment bayesaba ngoba i-risk yakhona eyokungenisa imali eZimbabwe inkulu kakhulu. Uzinanzelele futhi amalungelo empahla, ama-property rights kananzwa. Kulokhu kukhulunywa ngokuthathwa amapulazi. Yesiyenza ukuthi kuthiwa khona amapulazi azabhatalwa, amanye athathwayo kodwa athunjwayo. Kodwa akukatshengisela ukuthi uhulumende wethu ulesifiso sokuthi agcine imithetho ehambelana le mpahla, ama-property rights, le constitutionalism yakhona. Imithetho iyaguqulwa kungelathi sizathu siyazi ukuthi nxa kungela constitutionalism elizweni kuyenza futhi ukuthi ipolitical risk perceived risk ibe nengi okugcina siyabona ukuthi immediate income ama policies akhona asinanzelele futhi imonetary policy yakhona ile politics phakathi i reserve bank kayimanga yodwa kayikho independent immediate income iba khona ngenxa yokuthi abantu abasebenzisa imali abaspendayo banengi ama higher purchase i confidence yokuseva imali yebanki i-industrialization lokhu konke nxa i-national development strategy ingaku address ingakunanzelisisi ama policy consistencies akula middle income engenziwa even size sifike ku 2050
isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCT umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende uhlezi edatazela ezama ukuvuselela umnotho kodwa kukhanya uyehluleka manje kwenziweni lo ngumbuzo esiwuqondise kumnumzana Sibindi
eqathekile uhulumende ayenze weZimbabwe ukuthi izinto ziphumelele ezomnotho zingathi ziyavuselelwa yikuthi uhulumende ehlukanise ezombangazwe le ndaba yokuthuthukisa isizwe ngitshoni la ngezindlela kuyafanele kube lomehluko phakathi kwahulumende lephathi yeZANU PF siyakwazi ukuthi sesizwile bexasisa abanye amapolitiki abeZANU PF besitsho ukuthi hhayi akulanto ezangena kuhulumende ingabhaswanga iZANU PF ngezinye indlela ngaso kunjalo kutho ukuthi laba abantu abaningi abangaphandle kweZANU PF abasabi yingxenye eyokuncedisa ngama
uhulumende uthi ihlandla lohlelo lolu lizaphela ngomnyaka ka-2025 njalo ukuphumelela kwehlandla lokugcina elifika ngomnyaka ka-2030 kuza kuba khona ngokulungisisa amaphutha aza kuba enzakale kuhlandla esikulo okwakathesi. Ezinye induna zeMathebeleland izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umkhosi wokukhumbula abantu ababhubha ngesikhathi seGugurawundi eBalagwe lamhlanje lanxa amapholisa eqale enqaba ukuthi umbuthano lo uqhubeke okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Injuna umnumzana Fuyane usole amapholisa ngokuqala enqabele lombuthano enye njalo injuna umnumzana Mathema usole abanye bakhe ngokwesaba ukukhuluma ngodaba lweGugurawundi nqabe lo mongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokuthi udaba lolu lulungisiswe. Omunye obekulo umkhosi ngunkosazana Kathy Maphosa owabhujelwa nguyise umnumzana Mlaka Maphosa ngesikhathi seGugurawundi.
Kwakuthi efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi kafikile labo bantu wena wosuwenzeni usabe behlale bebulala mina ngakulo ukuthi ngebazobulala hayi ubaba wala wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu abakwenzayo ma yikho kukuhlala kukababa bathe sebelele ukuthi bezafika egqokotha bethi phuma sifuna ukukhuluma nawe ukuthi ubaba waphuma egqoke ishoti ngenyawo imota bathi bona laba abanye abaselemuvile ngapha bathi kayizwi iduma ngapha khonapha emfuleni lapho kwakungena bagogo lapha ebusuku so yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Unkosazana Sinekiwe Ncube uthi labo abakwazi ukuthi amathambo kayise umnumzana Samson Ncube owabulawa ngalesi sikhathi angaphi.
Ngiyinzalo yakho lapho eBalagwe mina ngathinteka kakhulu ngalahlekelwa umzali wami tatomncane ngabona ngangilabo 10 years balahlekelwa ngubaba basishiya sasebancane balahlekelwa yikufunda ungaba la yathinda yasishiya njalo sebancane balahlekelwa impilo yethu yonke okusho ngukuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi balala ngathi yasifisa ukuthi ngathi yakwazi ukuthi babele ngathi amathambabo sewaphiliwe sewagcine ngcoyo njalo ukuthi ngabe lo wakwenzayo uyavuma ukuthi niye wakwenzayo asixolise nangayisizeze thi kuyavuma ukuphola kodwa okuhluphayo ukuthi lokhu kungabonakali ukuthi niye wakwenzayo ngizane engazilethezi phezu ukuthi hhayi ngeqiniso yini engakwenzayo fune ngiyaxolise kuze lathi sixole.
Asizweni amazwi kamnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu eyiyo eqoqela umhlangano.
Nginethemba lokuthi umkhosi wanamhlanje laloba amapolisa abezama ukuvimba uphumelele. Umphakathi usungenela nobukhokheli bomdabu. Njengoba ngiyabona labo mama, omama bebekhona ilanga liphuma bathona bekhona pha. Okuyinto etshengisa ukuthi abantu bakushlungu ngesishakalo lesi. Bakathethi phezu kokulakhi ilide amapolisa laloba ekhona lake president's office lekhona. Kodwa induna ezibekhona wayeyisixakula amapolisa yathi yaneva yadlula. Kodwa okubikuhle kubana iy'mpaka edama labosobhuku babo nenduna umathema zibe khona lobaba unkomo okhankasela ukuba ngumongameli wezaphu babekhona. Thina vele kodwa singaqali kube kungasho rali njalo-ke amapolisa vele athi efilia athi senze shuwa ukuthi kuba labantu abangu-50.
Omunye njalo okhulume kulombuthano ngumnumzana Watchman Ncube othe kufanele uhulumende avume njalo axolise ngesehlakalo segugurawundi ukwenzela ukuthi abantu bexole. Asenelisanga ukuxoxa lamapholisa ngalolu daba, kodwa ahleze esithi avimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokwenqabela imbuthano elabantu abaningi. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungiswa njalo inhlanganiso yakhe ye-National Peace and Reconciliation Committee iyakhokhela kulolu daba. Ngimele iStudio 7, yimi uSithandekile Mhlanga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Said.